A very good evening, Zimbabwe. This Thursday, October the 15th, 2020. Welcome to Live Talk. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic currently ravaging the whole world, including Zimbabwe.
Yes, in Zimbabwe, we're looking at 231 deaths and 8,055 cases. This is after the Ministry of Health recorded 19 new cases and one death over the past 48 hours. And there's a promising number of recovering cases. And when we look at these figures, they seem to be declining. Although in other countries other than Zimbabwe, we're looking at the US, we're looking at the UK, the cases seem to be rising.
Yes, and when we look at the global figures currently, Johns Hopkins University, based here in the United States, says that there are 38 million COVID-19 positive cases globally, with 1 million deaths. And in the United States, where we're broadcasting from currently, we have 7.9, nearly 8 million COVID-19 positive cases, with 216,000 deaths currently being reported. So these are some of the figures that we're seeing coming out of the global scene and also here in the United States. Star.
Yes, Marv, and as we are talking today, it's International Rural Women's Day, and we've seen several human rights organizations calling for the upliftment of women in rural areas through some gender-responsive investment, because women are facing a lot of problems during this COVID-19 pandemic. And this year's theme is Building Rural Women's Resilience in the Wake of COVID-19, which shows that many governments and communities will be looking into this issue to uplift women, because we have seen the call to create awareness of rural women's struggles, their needs, and sustainability of rural households and communities. Mm-hmm. Some people in rural areas say they haven't been equipped with the adequate knowledge to protect themselves against COVID-19. So this is what we'll also be looking at, and hoping we'll get our experts, the women leaders, in the upliftment of women.
Mm-hmm. Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu zuva remadzimai ekumaruva. Tiri kutarisa isu zviri kuitika kumadzimai ekumaruva panguva ino yeCOVID-19. Tinoona madzimai akawanda vari kuti ivo vari kutarisana nezvemhingamupinyi zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira izvo kusawana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunge vachirwisa denda irori reCOVID-19. Uye zvakare vari kutaura ivo kuti zvimwe zvinhu zvakadai sekodzero dzemadzimai vangave vari vekumaruva nekumwewo dziri kuwanikwa idzo panguva ino yeCOVID-19 dzichiwanikwa dzichityorwa. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei nyanya panyaya yekubatwa kwemadzimai ekumaruva, kuti vari kuwana here zvikwanisiro, uyezve kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa here dzichiwanikwa idzo yatingatiye kuti dzichirespektwa nevavo vagari vemunzvimbo idzodzi. Tinotarisa zvakare kuti pasi rose neZimbabwe vakange vari kurangarira zuva remwanasikana nemusi wesvondo wapfuura, rinozivikana iro rokunzi International Day of the Girl Child. Saka zvizhinji zviri kuitika panguva iyo ino, uyezve tichange tiri kuzeya nevanyarikani vedu kuti vanoona sei zviri kuitika munyaya iyoyi yemabatirwo ari kuitwa kodzero dzemadzimai. Sa
yebo ke, namhlanje ke sikhangela udubo olubhekane labesifazana emhlabeni jikelele. Sikhangela ukuthi abaningi balwisana legcikwane le-COVID-19. Yebo ke, siyabona ukuthi njalo emhlabeni jikelele igcikwane leli selihlasele abantu abaningi abedlula izigidi ezingamathumi ezizinkulungwane ezingamathumi amathathu sinhlapha ke sikhuluma nge 38,599,508 cases njalo selibulele ke abantu abedlula isigidi esisodwa sibona njalo ukuthi eZimbabwe sebengamakhulu amabili 231 ababulewe leli gcikwane kwathi abahlaselwe yilo sebe zinkulungwane ezisichiyagalombili ke zikedlula lelo nani i-8,055 litsho njalo ke ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethula nsuku zonke sikhangela njalo ukuthi lamuhla lelanga lokunanza amalungelo abesifazane singathi thina yi-International Women's Day njoba yikho ke kukhangelwa abesifazane lapha abahlala emaphandleni labo kukhanya kuningi okubahluphayo okungafani nalaba abanye babo abasemadolobheni njalo umhlonitshwa wethu wokuqala esizakhuluma laye lapha ngunkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso elwela ke amalungelo abesifazana ye-Women Development Association of Zimbabwe yena ke usebenza kakhulu nabesifazana emaphandleni lapha nendaweni eziningi sake sikhulume laye nje kuyona la umsakazo esitshela ngehlelo eziningi siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Nkiwane. Ye, kodwa esingathi ivolume kuphansi kakhulu liyangizwa kodwa ye hayi sokungani kuyezwakala mbijana kathesi ye siyabona ukuthi lamhla lilanga ke lokunanza amalungelo abesifazana emaphandleni njengenhlanganiso lingasichasela ukuthi kuyini eselikwenzile ukuthi linanzeleli la
thina njengoodazi esithandekile sithe izolo mhlaka-14 sabuthana nama-members ethu sikhumbula sikhumbuzana sifundisana ngaleli langa njalo sijabulela ukuthi njengabomama bemakhaya kuningi esikwenzayo iningi i-contribution esiyenzayo ku-economy nakwi-society nge-general lapho esihlezi khona lelizweni nge-general.
Yebo ke singathi ke ngesingisi what exactly did you do to commemorate this day organization?
What we did, we invited groups. We have a number of groups. So we invited each group to send one or two representatives to bring their produce. Some are doing baskets, some are doing bales, some are doing garden. They are doing a number. Some are even going to Messina to order buying and selling. Now that we did not have Messina, they're buying around. We have China shops, we have shops, Messina shops in the country. So they're ordering goods and selling in the communities. So we requested them to bring their produces and sell among each other. Each group would buy for its members who are not there. So we were not really forcing, but encouraging groups to buy goods from other groups so that they benefit economically.
Yes, and so did the women come in their large numbers, and what exactly, what products did they bring to the event?
Not really in their numbers. Usually you have a large group of people when we have such commemorations, like a 10 to clock 400. But this year, because of the COVID-19, we had to be COVID compliant, and we requested only 30 groups to send in their members. So we were 35 in number, including our staff members.
Yes, and what products are we talking about here, which the women produce themselves and, you know, trade it?
They brought things like dolls, chair beds, craftwork like mats, basketry, a lot. What they do in their gardens, garden produce.
Is that they got? Okay. Njalo babuye ngobunengi babo yini kukanti ilanga lelibi nazenjani sibona ukuthi kule COVID-19 abantu kumele bengasondelelani ukuthi bethelela
ngenxa ye COVID-19 lonyaka sibe balutshana kakhulu nxa unanzelela thina eminyakeni ngenyodazi nxa sisiba le mcimbi enje siba ngamakhulu sibili enxa kwesikhathi sifika amakhulu amane. Kodwa lonyaka ngenxa yokuthi i-COVID imithetho kahulumende ithi abantu babe less than 50 mali lo mcimbi. Sacela amagruphu ethu ukuthi igruphu nganye nganye ithume umuntu oyedwa kumbe ababili abuye lezinto abazithungayo. Babuyile-ke labo madoyilabo, izingcekethu, amanethi, ama-chairbags, nalokhu ababenza ezingadini. Kwathi laba abayenza i-buying and selling babuya lezinto abazithengisayo. Kwathi laba abenza obhekari babuya labo mascones, labo makeke bekuthengisa nje sichelapha emcimbini wethu. So in number abantu kube amagrupu angu-30 besiwanxusile la wasesiwa ne-staff set saba ngu-35 asibanga baningi kodwa injongo yethu ihambile sibi.
Hayi kuhle kuyezwakala, siyabonga kakhulu.
VOA Africa in Zimbabwe has moved to a new satellite. Listeners can now find us on SES5 band and C-band transponders. Continue counting on us for the latest news, music, sports, and more. Now with a better signal and a better sound. VOA Africa in Zimbabwe, your best source for news and information.
Aiwa, tinoku chingamiza ipachirongwa. Regaiti mbonzwa isu ehe. Regaiti mbonzwa shukutari sana ni mangwe mazimai varikuwa rusape. Tinoku chingamiza ipachirongwa sisi kutina. Wema. Ehe, mungati sana nguro kuti zizi kutari sana ni mazimai. Ivari kumarwa iko kwa muri kwa rusapi.
Mazimai especially mazimai wechidiki wachine wana wachikwenda kuchikoro. Warikunyanya kusarangana nechallenge kuti warikunyanya kuita overworking yakanyanya kushandira mhuri dzavo. Especially kumakurima nguva yekurima vanonga vari kusasa kuti vaonekwa vari kurima na kuti waone mari icho kuti waendesa vana kuchikoro. Saka ndiro big challenge yarunya washangasangana nevakadzi vechidiki but zvakadaro vanongoshingirira nekuitawo nechimaprojects zvakafana nekuchengeta huku nekuchengeta vanitsuro zvakasiyana-siyana nekurima magadheni.
Totarisa panguva ino yeCOVID-19 mungati imi madzimai vekumaruwa muri kuwana dzidziso yakakwana here pamusoro pedambudziko rechirwere ichi?
At least tirikuwana dzidziso yakakwana wanoona nezveheoth kuarea kwedu especially kumuti vamuita sacentral variko vanoita nezveheoth vanofamba vachidzidzisa every time kuti chirwere checorona ichi mukasangana nacho munochihodha sei chinodzirwirwa sei garai makapfeka mamask vari kuita basa ravo wezveutano.
Pane zvamungada kuona zvichigadziriswa here semadzimai ekumaruva sezvo zuva ranhasi riri zuva rekurangarira mabasa anobatwa nemadzimai ekumaruva? Vaskana vechidiki koko kumaruva vari kuwanikwa vachiwanikwa kodzero dzavo dzichichengetedzeka here?
Ya, vaskana vechidiki vari kuwanikwa vari kuchengetedza kwadziro chengetedzeka kodzero dzavo. And then tine vamwe ma organization akafanga ne World Plan International vanouya vachidzidzisa vana kuchengetedze kuti kodzero dzavo dzinochengetwa sei. And then you are my villages, one of the food on a less one as we might child abuse in any one of our ones is this most of the time.
A punishment on Gadafona sheet wire, Panyayo, you can get it the quack, because it was the Vanasha.
Yes, no matter what I especially want to call it in the area, as long as it's not more area. Saka nereza dzodzo vanovaskana especially vanovaskana tinonotingwa zvinji vanaiva vavo kana akatoka at least akasvika grade 7 akuenda kubasa but ikodzero yake ngekunga kuenda kuchikoro chidzidzo kuzvichifanana nezvinodetwa mwana mukomana saka especially dzinonga vanovaswe chidiki vaskana vanonga vasina vabereki wese kana kuti varuchengetwa ndivana mbuya. Wana mbuya wanongo wakina ruziru wakakwana kuti mwana shiwezu sana iko zireje utende kushikoro. Wanongo wakutopilo doto chingetwa ni mwana kutubaya enda uchikoro. Aende kuchikubasa. Saka chidongo kuzi uzire shiwezu kuti wana yu wana uwezu wa sana kana paine ma organization angu wazombatila kuti wana wakata ruso waende kushikoro. Kwa rato wakutiza kuti jimalevo zietu au asangane ni wana ukuma.
Aiwa, tinukutenda icha izo mwene nezu warakanaka.
Okay.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
So we're hearing there from one of the women in the rural areas from Rustape. She was just talking about some of the issues that they are facing there in the rural areas. So she was saying she hopes that the government will do more to make sure that some of the issues being faced by young girls, especially access to education, she said that this, you know, is taken care of, because she says there are some organizations that have been working in the rural community where she's at in Rusape. She mentioned Plan International and other organizations that have actually come in to speak about the rights of the girl child, and also to speak about, you know, how women's what we can, you know, how women can also be respected in the work that they're doing. Because she said there are a lot of women, young women, that are actually finding themselves, even during this COVID, going to till the land in order to make sure that they bring in money to look for their young kids. So those are some of the issues that she spoke about.
This is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
In the wake of COVID-19, that was our theme for this year. So as frontliners or as women are frontliners of responding to every pandemic, every situation, so we have to give them information, we have to give them tactics, we have to give them means and the ways of fighting this COVID-19. When we started, we made sure that we give them information about the disease, how it is spread and its symptoms. We had to put placards and posters at places where they get water, at bus stops, call meetings, WhatsApp groups, and send information. And when we got to know that we need to wash our hands, we really went further and taught them how to make what we call scoop gear, bottles of water at every gate for every visitor to wash hands. And at every funeral, we need to encourage women to run with the scoop gears, place them everywhere for people to wash their hands. So we had what we called scoop gear hang-up campaign. We also went on, and even social distancing, went together with scoop gear campaign. We went on and taught them how to sew masks using old clothes or new clothes, because, you know, buying masks was going to be a problem. So women used to sew. We had patterns for children, patterns for adults, patterns for men. So we also gave them those means to say it's not the new one that can work, but whatever can cover your face, your mouth, and your nose. So that is how we did. And I'm happy that every homestead where we have got members, we have these good gears, we have these boxes of water. Those that did not have means of buying, we said in groups, they bought AMA detergent and shared in groups of 10, so that every homestead could have. They also do a lot of work at Masinini and everywhere. So we made sure that some of the work that we do, we take them to where they work, as in the gardens. They have got craft clubs. So we went there to educate them, so that we did not call them to gather in large numbers.
Well, that seems like a lot of projects, but how effective are those projects? Are the women adhering to wearing the masks which they saw? And does the scoop gear really work? Does everyone have it? They know how to use it effectively?
The scoop gear works really very much. As it is, schools are opening. Grade 7s have opened, 4s have opened. What we have done, women, SDC, went to the schools and put these scoop gears in almost every classroom door so that children wash their hands. The masks, yes, every woman, they always hang the mask in their mouth. But there's this element that people think the mask is only maybe for police, and when you approach a group, after greeting them, you lower your mask. So we are still encouraging women not to lower their mask wherever and whenever. They always wear their mask. Even if they go to towns and buses, we encourage them not to wear these masks for the police, for people to see, but for them to protect themselves and other people.
Yes, just in brief, can you explain to us how the scoop gear works?
The scoop gear, we have 5 liter gallons. We pour water, then at the side, we open a hole. Feet for a barrel of a pen barrel. Then we put it there. Then we hang it over two pillars, sticks. We put a rod. Then we hang the scoop gear there. We also put a gear, like a heavy. It can be a stick, but something heavier than it. So then when you get to your homestead, you don't touch the scoop gear, but you only put your foot on the gear, and it will spill some water. You wash your hands there. That is what we call scoop gear. The gear that is where we put our feet, like gear in the car, is what gives it its name, the scoop gear.
Very interesting indeed. Kulabo ke abangezwa isingisi ungabachazisela ngamafeatures ukuthi yiziphi inhlelo selizigqubile njalo kuziphi izigaba zelizwe ezokuthi abesifazane ikakhulu emaphandleni bezenqabele ekuthelelelani igcikwane leli ele-COVID-19.
Thina lo nyaka sivele sathi umnyaka uqalisa sahamba lethimu ethi building rural women's resilience in the wake of the COVID-19 pandemic. So saqalisa ukuthi omama nxa sisemakhaya asibali maphepha asinamaredio. Samthatha ukuthi kumele omama sibanike information vele kuyini i-COVID. Saqalisa ukubheda nezikotho thina sinazikotho endawo eziningi kunemithombo saya emithonjeni saya ema-bus stop salengisa amabhakani sibanika ukuthi information ukuthi kuyivele i-COVID-19 vele iqalisa njani ithelelana njani ibonakala njani ukuthi usulive ma usulive sekumele wenzeni sabanika-ke information sasuka lapho sathi thina abantu sekufika ukuthi asigeze izandla ukuze sizivikele ngalokhu sahle sagijima lesigubhu gia sagijima sathi umuzi wonke awube lesigubhu gia saba lama-members ethu sigqubhane ukuthi yena hambe imizi eyi-10 nahambe imizi eyi-10 sayibhobhe imizi safundisa osigubhu gia. Fortunately, kulama-5 meter abantu behola i-care. Abangaholiyo sibanika ama-5 meter lawo ukuthi balengise emzini yabo. Abanye kwisigubhu gia kumele sithenge imithi okunjengama sunlight liquid or domestos or GP, abanye bafake imlodo. So lokho kuthenga abanye bebengelamali yabo. So sasigqubhana sithi thenga nini kumbe lithenga imbodlela ye-sunlight liquid lichathekelani. Nilokhu kusadinga futhi okunye okwesibili nilokhu kusadinga enye yesibili at least selila bakwenza omama sasuka lapho besakunazelela sesizwa ukuthi valani imilomo lamakhala saqalisa ukuthi ukuyathenga kuzima sase siqalisa-ke ukuthi bomama asiwatheni amadendethu sawatsha okusaqinileyo amakawuso lawo esingasawagqokiyo saqalisa ukuthunga saba lephetheni yabantwana ephetheni yabomama ephetheni yabobaba ukuthi asithungenini wonke umntu avala amakhala lani nomlomo sakwenza sibili nxa uthutha kumbe siyasebenza besisebenza khathesi esidamu wonke umuntu egqokile imaski yakhe lanxa uthutha sibili vele edolobhe na usubonesi wonke umuntu eyilungisa uthi uyavala amakhala wena ovela khathana umpathe emkhuhlane sibona ngani sisebenze kuhle kakhulu ezimfeni besihle sithi ungathiwa konakabani sihle sigijime omama bayemekasho ukuthi asisoda isigubhu gia zimbili zintathu ukwenzela ukuthi abantu bangaze babuthana sesiyageza omunye lasezele omunye lasezele kungabi lamagrubhu amakhulu ekugezeni nokuthi kumbe sivela khonakale siyageza zona lezi izidimbele ezile e-South Africa ningakazibambi ngisho ngihleze ngiqethe ukusibamba ngisho ngihleze futhi besingakhuthazi wena bobhodizini sahle sathe singakhangelini izidumbu ngoba simazi ukuthi umuntu ufengayo so ziningi inhlelo besizenza sibili njalo sibona ngani ziphumelele ungahamba sibili lakhe silamani bemba zethu khona nizeningi labo sigubhiya.
Ye, kodwa basebenzisa ngemfanelo izigubhu gia lezo njalo mama sikwagqoka ngemfanelo.
Isigubhu gia siyasebenza ngoba nxa ungena emzini abantwana labantwana abancane sebehle bethi gogo alihlizanga usukuye kuyegeza izandla. Ama-maski ukuthi ashele kancane ngoba siyawagqoka sibili sihamba. Sesifika ebantwini ubone singajayelana ubone ukuthi sehlisile imaski yakhe sisakhuthazana ukuthi heyi noma nini imaski ayehli emakhaleni lemlonyeni aibu yesi lezini, aishani konapo, ngapale nga uwetu anji.
Ye, ezi kolo ge, lakosonge, singe ni leini msamoni.
Ah, zii vuliwe kateso kwepsele na mosomba vuliwe. Ama SDC vile sawa tuina nao. Kota vase wakuluma na lavazali, waya faga oskupkia. Uvuta wanta nakatule uvukeza. Mwaba indo ezi nizekazila mani. Kungako o mama babo na suti, oskupkia laba wachala vila mani. Ezi kolo kushala vila mani. Baya sitana, uvuta wanta nabanga suli uvukeza. Nzima ngoba umama dinga wakhamani ayidinga lawo esikolo kunobunzima obuthize kodwa omama bayazama sibini la mamaski kodwa uvalo lwethu lisho ukuthini basheshe balutshana abantwana kathesi basakhuzela basafundisa laba ngabangani baqotho sekubuya abaninyane siza kuphatha yini Kizoko kusakulimika na ngakuti. So enze njani. Kota lima kase suafu nisi wabantana. Nina jalili bamba. Omye la jalele, omye jalele. Lovuti ama masu mafeke jani. Tuse siti nina wachintani. Gwea wilala loku. Sabe vama wabantana. Sebe se mago zuki masu ke mune. Nito nyanye vay. Asazi mbe sebe so skolo. Suma sekwa wabantana. Baza wanelisu.
Yebo ke hayi kuyesona la yebo libe libambe khona pho
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kuvekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Very interesting news there.
Yes.
From this is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
Yes, very unusual, shall we say, innovations that have come up in COVID. And, you know, I like the innovation that they're talking about, the scoop gear, I think they're calling it. In that area. Tofunza nerumirwa mai kuti pane ma zvamanga muri kuita here pazuva re International Day of the Girl Child uye zve pazuva rino remadzimai ekumaruva panyaya ye COVID-19.
Zvekutanga muchando regerova neshona yangu.
Aiwa munongotaura muchidimbu toenda kune vamwe. Taura henyu muchidimbu.
Taita zvakawanda. Kakapema madzimai. Kuti auye from my group akatumizira each group yanga achitumizirawo mudzimai 1 achiuya nezvavanoita ikoko vakauya nemabasket avo vakauya nemadege avo vakauya nezvemagarden vachitekeserana ipapo and taikurudzira kuti magroups ngatengere ese magroup ngatengere kuitira kuti asaende nezvakauya nazvo akasengazvo saka zvakafamba nekuti izvi vanga vasipo vaifonerana kuma WhatsApp kuti pane chakati nechakati ndikuri grey vanga vakauya nemari vamwe vachikwereta kuti aiwa mari chauya ngazviuye kunoku takatengesa vakasara zvinhu zvishoma-shoma izvinhu vaya vakavano woda vachitengesa kuma China shops mafunari kunoku vakatengerwa nekuti zvinhu zvavo tinokurudzira kuti ngazvinge zvakachipa-chipa pane izvozvo zvemazvitoro
haiwa ndeichimbonzwa kubva kune vamwe madzimai vari kwarisape alo tomboenda kwarisape panyaya yezvikwanisiro zvinoshandiswa nevasikana vechidiki panguva yavanenge vari kuteya ungatini zviri kuwanikwa here zvinhu zvakadai semapedzi nezvimwewo
ipo papo pane big challenge zvinhu zvakadaro hazvisi kunyasa kuwanikwa zvakakwana. Saka vana vedu vanogona kuva nedambudziko kana kuchikoro chaiko tsangwa dzacho dzekuteeredzo dzodzo, unozotongoona kuti mwana apa hazvisi kumira zvakanaka. Saka nyaya dzakadai nezvemapedzi kumaruwa zvinhu zvinotonetsa kuti tizvioneke especially kuvana vedu vanonga vavakuteera.
Saka ini semadzimai vari ikoko kumaruwa, chii zvamuri kukurudzira kune vamwewo vangadai vakateerera panyaya iyoyo yekuti pawanise zvikwanisiro zvekuti vana vasatadze kuenda kuchikoro nyaya yekumaruwa?
Tinoda kutokurudzira sevabereki, semadzimai, kuti ngatirambe kana paine zvinonga zvikaobatsirwa tobatsirana, kana paine mwana watinonga tirikuona kuti akada kuti tisarirei pazvinhu zvakapakutsvaka pamapedzi, toonewa kuti tinokwanisa kuunganidza mapedzi here nekuti tinokwanisa kuona mapedzi akaita sei, toenda kobatsira vana vanonga vakafanana nevana ivo vanonga vakushaya zvinhu zvakadaro kuti vakwanisa kuenda kuchikoro nevamwe panguva yekuteera kwavo.
Tombotarisa zvakare mamwe mabasa amuri kubata semadzimai. Tinoona panguva ino yecovid vamwe vanga vari kuti zvakakosha kuti mumuri madzimai navana baba vawanikwe vachienzanisa mikana pakati pevanakomana nevanasikana, nekuti vanasikana vari kuwanikwa vasingawana nguva yekuti vawanikwewo vachiverenga vachiita zvimwe zvinhu, kuti vanenge vakatarisirwa kuti vaende kunorima vaite zvimwe zvinhu zvakadaro nyanya kumamisha. Zvakamira sei ikoko?
Ya, tinogara tichidzidziswa vanonga vakamirira izvozvo zvovana kumaruwa kwedu. Tinodzidziswa kuti mwana mukomana unogezwawo mapureti, kana mwana musikana ari kuverengawo mabasa anofanonga akaenzana, zvinhu zvakafanana. Hakuna basa rinoitwa rinovhingire musikana, hakuna basa rinoitwa rinovhingire mukomana, zvinhu zvese zvinonga zvakaenderana. Kana mwana musikanawo ari kudawo nguva yekuverenga mapureti asinaogezwa, mwana mukomana une raiti kuti agezwa mapureti mukurobhamba.
Asi muri kuona vamwe vabereki vari munharaunda yamuri kwarisa pekoko vachitambira here dzidziso iyi?
Mafirst days kutambira dzidziso zvinhu zvavanga vasina kuzvijaira, but kubudikidzwa nekudzidziswa kwatinonga tichikuitwa newe child abuse nemamwe maorganization akasiyana siyana waakuita wachizvijaira ende waakuzvikona.
Tombootarisa zvakare panyaya yekuenda kuzvikoro nezvimwewo. Tinoona kuti munguva yapfuura vana baba vaipa mukana nyanya kuvanakomana kuti vaende kuzvikoro, tichiona vamwe vana vasikana vachirodzwa vasati vabvazira. Kwakamira sei kwarisati?
Izvezvizvi atleti kubva vanhu vaakunyatsa kuziya kuti mwana wemusikana wakakosha sei, kukosha kwakaita mwana wemusikana ndokukosha kwakaita mwana wemukomana. Saka zviri zvekuti kuenda kuchikoro vaakuenda kuchikoro zvakaenzana. Machallenge zvetinogona kuzotosangana nao ndekuti mwana unonga akakura asina vabereki, kana vabereki vakashaya, kana vakaseparata vachigara kana kuti neanother parent kana vachigara nambuya, ndo vana vanogona kuzosangana nechallenge kuti kuchikoro angonotadza kuzoenda nekushaya mari yeschool fees.
Pane vana here vakanyanyoomerwa panguva ino yecovid-19 vari kutowanikwa vachitadzawo kuenda? Nekuti tinoona vamwe vari kuchema nyaya yedhata. Pane vamwe vana kutaura navo mukoma vari kugweru vachiti nyaya yedhata iri kukanganisa kuti vaite zvidzidzo padande mutande. Zvakamira sei kurusa peko?
Ya, izvezvizvi zvinhu zvakatoma kuti vana aende kuchikoro vanga vari kudzidza paonline, especially kuri kwedu kwamutasa central hazvisi kutogoneka. Netiweki yacho inogononga iri kutonetsa, inotonetsa zvototi kuchine nzvimbo dziya dzekutoti munotokwira pamusoro pezvikomo kuti mukwanisa kufonana nevamwe vana. And then padhata rinodhura kuti vana vaonekwa vari kudzidza paonline. Mafoni acho chaiwo chaiwo sofoni yekuti vaunga uri paonline nedhata wadzidze paonline hawatorina, hakutomborina. Saka ndiro dambudziko ratiri kusangana naro. At least tinotenda zvinezvi kuti magrade 7 vari kudawo nyora wacho vakadzoka kuchikoro vakuenda kuchikoro. But vamwe dhiresi kubva kugrade 6 zvichidzika havana chavanokwanisa kuti vaone kusvikira vazotodzoka zvekuchikoro.
Saka mungati kune hurumende panyaya iyoyi yenyaya takanyanyotarisana padhata nezvimwe zvakadai zvekuti vana vawane zvikwanisiro nyanya kumaruva ikoko semadzimai?
Ya, ini ndingangoti hangu especially pasituation yakadai taivokumbira kuti kana zvichibvira mapurize emadhata anga achidzika kuti vamwe vana vese vagone kudzidza paonline kana zvichikwanisika, nekungokurudzirawo government kuti iisowo kana kuti mawifi muzvikoro zvakakomberedza zviri mumaruwa kuti vana vaone kuva vachibhenefitawo ipo pano.
Haminoti mungangoti dei nechirungu here mbijana?
Aya wakana zisinda kwa kutu ifokere kwa itende kwa perinsu wako translator angu. Siti ni saka mnumare mangu anaraka mira sayi tisikari sa mkazi wakumarua. Sini.
Halo.
Halo, ndoti mnumare mangu anaraka mira sayi tisikari sa mkazi wakumarua.
Ya, ndinaona ure mangu anarewa wakazi wakumarua kana zinuji. Ukana, sinzi wari wano wanota kushishandira. Wakazi ya marua kushanda, wano shanda, mumaminda, mauma gaje, ni maprojekta wa ya huku. Wakarambori kuna masa approach nene, zinuji, 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 ure mangu anarewa wakazi. Wakumaru wa rinoto mbona kukira pa msoro kupura mkazi yo kushilo kutawa.
Ayo watino tenda sisi Kristina adiwe mavarikia oranezu varikuwa mtasa.
Makati rira ku Studio 7, munoti bata pa masaisa ya noti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kuti bata maangwanani nenguwa za 6 pa masaisa ya noti 909 AM 4930-7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
So we're hearing there from a lady in the rural areas. She's saying that one of the issues that they are facing is also the issue of young girls not being able to access sanitary ware for them to be able to go to school when they are on their period because, you know, it's just not accessible. They do not have the money. And she's also talking about the issue of data. She says that because, you know, data costs have been really expensive, some of the young girls in the rural areas, including the boys, are finding it difficult to do online classes during this COVID-19. So she was appealing to government to make sure that if they can, they have like a places where data is provided free for young girls especially and for those in the rural areas. Then she said, as women, you know, in the rural areas, she feels that they have an opportunity to actually do better than those in towns because they, you know, they can carry on with the farming and with tilling the land and also, you know, whatever other projects that they can come up with during this COVID-19. That's what she was just explaining there.
Amantombazana ke lapha kutshwela impahla zokusebenza ngabesesikhathini, ama-sanitary pads, njalo abanye abenelisi ukungena kubo WhatsApp okwenzela ukuthi bayifunda. Nemchina yama computer, ngakho bacela kuhulumende ukuthi angenele kulolu daba ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Yebo ke sesibuyela kuwe Nkosikazi Ngiwane, njenge Women's Development Association of Zimbabwe, ngike lahlangana nalo yini usifanayo njengalolu okukhulunywa ngumama weRusape ukuthi amantombazana aswela impahla zokugcina ama-sanitary pads lakho konke nje lokho kwabo data labo online classes. Yebo ke ifoni isazama ukuthi iconnect selingizwa kathesi.
Ukusho uthola amankazana sithande.
Yehe the COVID.
Yebo.
Yeah, selisemoyeni ngakhuluma.
Kuzwa amankazana lufana nathi. Ufani Ama hii uzo pulilao, wachanini, sobe swati nga na majiki. wachanini kube kini abazali banotsa ba wathi kube kini ku ayini bakhinde babo sinzise ngoba yakho singaphuma sikhala chimele thina singenzinto hayi akusoze kusiphathi bafunde la ukuthumela na naye akuhlanzekanga kakhulu sibe sesithi ijiki le-ayini kuyancedisa ukuthi into ihlanzeke ukwenza ukuthi siphumuze laba abangekho ekhaya egadewenu bangabe bethenga kokuphela.
Yes, yeah, that's very interesting. If you can put it in English, how you have been helping the girls in the rural area with sanitary way.
And transformation. They have to fight situations. They sleep and say, ah, the situation is over us. So what we did, we have our girls who are not in the country. Some of their sisters who are in South Africa, who are in Europe, who are in Botswana. So we make requests of that they remember their young one. So they were sending to some in South Africa and putting, we also encourage them to show their own. You know, we look for cloth material that is absorbent to use and so they are reusable. Of course, some were saying it's not hygienic, but we emphasize that zinc and iron would make it hygienic. So they use those and to remove those who are not here.
Okay, that's very interesting. You also said you have said school initiative.
During this COVID-19 lockdown.
Yes.
So what we used to do, they would send us money and buy the sanitary ware. When we get to the issue of data, in the rural areas, radios are rare. So we did not to listen to the radio, lessons. But rather, we used to share on WhatsApp those who had data. We would share because we have small study groups. So in those study groups, that is where we used to assist what we used to do. We teachers. Those who went up to phone 4, those are the ones that we volunteered. Of course,
we have a bit of network problem there. So you keep coming in and out. But
yeah.
You say. Yes, so we'll come back to you later.
Okay.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Aiwa apo tsangati kuzwa kubva kuna manti vane vari kutaura pamusoro pemaprograma vari kuita vachitaura ivo kuti vari kubatsirawo kumadzimai ekumaruva mukuedza vari kuti vari kubatana nevamwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubve kwenyika vanowanikwa ivo vachitumira mari yekuti pawanike pachitengwa machira kana zvinenge zvasara madzimai vachizodzidziswa kuti vanosona sei zvikwanisiro zvekushandisa panguva iyo vana vechisikana pavanenge vachitevera. Tinotanga tiri zvakare tichiedza kuti tibate amai vekuintemba Girls Trust But Network kutaura kwatirikuita iri kutinetsei vanga vari kutaurawo nepamusoro pezvirongwa zvavari kuita ikoko kunzvimbo yekwamutasa vachitaura ivo kuti vari kubatsirana mukuedza kudzidzisa kukosha kwakaita kuti mwanasikana awanike iye achiwanikwa achienda kuchikoro vachipawo zvikwanisiro zvakadai semasanitary towels nezvimwewo. saka ndo zvimwe zvakanga tirikuda kuti tiedze kuti tikurukure pamusoro pezvazvo. Asi tinonzwa zvakare kuti pane madzimai vari kunzvimbo imwe iri kudhuze neDame Park kwawanikwa iko kuchirura nyaya yatingati Shumba. Saka imwe nyaya yatanga tichida kuti tiuye nayo ipo pano tichikurukura, asi nenyaya yenetwork zvakare tabva tatadza kuti tiwane pana mama maiswa vari munzvimbo iri kuCaroi vari kuti iko kune Shumba dzarura kuNational Park iri kuwanikwa idzo dziri kuwanikwa idzo dzichidya mombe uyezve mombe dzevanhu hanzi dzapera uyezve vanhu vari kuwanikwa vachityira upenyu hwavo kunzvimbo iyoyi. Saka tanga tichipedza kuti tibate vanonzi mama maiswa kuti vataurowo pazuva iyori rezviri kusangana nemadzimai vari kumaruwa tichinzwa kuti kunzvimbo yekuCaroi kwakamira sei panyaya yezviri kutaurwa kuti kune Shumba dzarura paNational Park iri padhuze nepanzvimbo iyoyi yemuCaroi panguva iyo pasi rose riri kuwanikwa iro richirangarira zuva remadzimai vekumaruva. Saka sekutaura kwataita nenyaya yekuti manetwork ari kutinesei nhasi hatinokwanisa kunge tichizotamboedza kuvafonera vanga vari kudayira asi tisinganzwisisani, asi nyaya huru iri kunyanyotaurwa nemadzimai vari kumaruva inyaya iyoyi yezvikwanisiro zvekuti vanasikana vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vachiwaniswa ivo zvinhu zvakadai semasanitary towels ekushandisa panguva yavo. Ndiwo nyaya huru yatiri kuona iri kutaurwa nemadzimai vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiti ehe vanhu vangadai zvavo vachitaura pamusoro pekukosha kwekodzero dzemwanasikana, asi mwanasikana wechisikana vazhinji vari kuwanikwa ivo vachitarisana nedambudziko iroro rekuti kana vari kunguva yavo havasi kukwanisa kunge vachiwana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa. Uyezve nyaya yedhata rekuti vaite iye yatingati online schooling panguva ino yecovid-19 ndo imwe nyaya yanga iri kusimudzwa pazuva ranhasi. Asi tichipenderera mberi tichingotarisa tanga tiri kunzwa pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa zvanga zviri kutaurwa na91 zvavari kuita kuedza kubatsira madzimai nevamwewo vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiti vakabatanidza madzimai aya vakauya kuzotengeswa kuzotengesa zvinhu zvavanogadzira nezvimwewo panguva ino yecovid-19. Sa
Mrs. Ntlwane was for Women Development Association of Zimbabwe.
That government program, I'm not sure. Very few, if anybody, are coming into the country, very much reduced. And even those that are the gutter jumpers, very much reduced. We no longer see them.
Yes, thank you. There, Mrs. Ntlwane was of Women Development Association of Zimbabwe. She was explaining about the discouraging the local community, especially women, from viewing bodies that trickle in from South Africa so as to ensure that they curb the spread of COVID-19 in case the deaths are COVID-related, since this is usually confidential information. I'm saying so because maybe some didn't hear my question if I was on mute. And just in brief, Mrs. Ntlwane, we spoke to you here in Studio 7 during the time when there was a project which you were doing with women concerning goat rearing. Is it the program still, is it still ongoing during this COVID-19? Are the women able to pass one goat to the other, like what was the case?
The projects are still ongoing. Unfortunately, last year we had a dry spell. People lost a lot of animals, goats, cattle, and everything. Similarly, our projects really suffered that loss. Very few goats are now left within the groups. But the spirit is still the same. When we settle, we say we understand there is a good there'll be good rains. We hopefully our projects are going to boom. So we still want to do the passion project. And because we are not meeting much, each group being isolated to itself, so there is not much interaction. But we hope by January.
Khasisela njalo ke ngesintu ukuthi uhlelo lolwane loku qhubelana imbuzi ye liyokhe lusebenza yini.
ushonelelana lokusebenza sibili omama lokuba nazo izimbuzi kodwa last year izulu lingananga kule drought omama ngakhulu kakhulu bahlala ihayi so zingangiziya ngekile kodwa isipiri umoya ulokhu uqhubelana ulokhu khona and abantu amagruphu ngayinye ngayinye ingihluphe ngizimela iyodwa kungela
lokhu buya ukhuluma njalo kusiwa ngabona yiyo leyo networks kodwa ikusasa yabomama abasemaphandleni ibone njani
ikusasa yabomama emaphandleni mina ngithi ngabe umhlaba wonke nohulumende bananzelelwe bancedise hambe yile omama umsebenzi uyabandela inkulu amanzi abanye abaselazisini uyazi uhulumende ngabe uyabancedisa athe ngenye kulokuthi bayegabula ngezandla engomo nethento eyodwa ebhodi ngilumele omama uyabona njengokuthi amye ama-trikt ahamba ayeluma khonangale omama ngeke bahlakule kodwa uhulumende asiphekelele nje umsebenzi la manzi bawasondezelwe eduze ukwenza ukuthi angathi amanzi angathi inkuni angathi ukulima konke konke kumkhangele kucuma engasanelisi uhulumende lamanye nje amagugu ancedise
Yeah, ungakhuluma ke just briefly futhi in English, what do you think is the future for the rural woman in Zimbabwe?
My encourage only government could recognize that women So, to me, if the rural women, I'm talking about the peasant women, by maybe bringing tractors that would be rotating, that's tilling the land for them. And instead of them fetching water, fetching firewood, going back to the field, you know, it becomes immense for the women. And if you notice, most women, young women, are not in the camp. So most of the women that are in the rural areas are the elders, and they are no longer as strong as it is. So government should chip in and assist them these agents of change and these great contributors to the economy.
Yes, so we are coming to the end of our show, and I'd like to say thank you very much to Julia Tinkiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
I'd also like to say thank you to the women out in Rusape who actually came in and told us what is happening in that area. And also, there is an issue in Karoi. I was trying to get hold of one of the women there. My mama is far away. They are complaining, the women are complaining that there is a lion which is roaming in the vicinity where they live because they are near a game park. So they are appealing to the government to make sure that, you know, the place is safe, especially for women and young girls, because they say they've lost a lot of cattle due to this lion. So taking from what Ms. Kiwani was saying, apuvanga vari kutiwo hurumende inofanira kuti iwanike ichipowo zvinhu zvakadai sematrakita kuti vabatsire madzimai vari kumaruva kuti vachere mvura uyezve vachiwanikwa ivo vachivabatsira kurima muminda yavo. So thank you very much to everybody that was following us, and I would like to notify you that this is a pre-recorded program, so some of the figures we may have given you here, by the time you hear this program, may have changed. I'm Marvelous Mhlanganya, who are in Washington.
And I'm Sandegele Mhlanga saying, till we meet again, thank you very much.